This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu chivabvu 13, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti einoi musoro yenhau dzanhasi.
Gavhuna webhanga guru renyika, Dr. John Mbangudya, vanoti vave kudaidza vose vakaburitsa mari kunze kwenyika kuti vatsanangure kuti zvakafamba sei.
Vamwe vagari vekuchitungwiza vanosungwa nemapurisa pamwe nekukuvara pamusangano wavanga vachida kuita navakasukuwere nhasi.
Mamwe madzimai makumi maviri nemumwe votarisirwa kusvika munyika vachibva kuKuwait, uko vaioneswa chitsvuku vachibatwa senhapwa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Governor we Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ Dr. John Mbangudya vanoti mazuva mashoma anotevera vari kuzodaidza vana muzvina bhizimisi vose vane mazita akabuda mapepa ave kuzikanwa nekuti Panama Papers avanonzi vaendesa mari kunze kwenyika. Parikuda kuitwa ongororo yekuti zvaiitwa izvi zviri pamutemo here kana kuti kwete. Mapepa aya akonzera zinyekenyeke munyika dzakawanda, uye vamangudya vanoti kuendesa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo zvavakonzerawo kuti munyika mushayikwe mari yekuAmerica. Panofungidzirwa kuti pane vana muzvina bhizimisi vanodarika mazana maviri nemakumi masere vemuZimbabwe vakabatwa mumambure emaPanama Papers aya. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Mbangudya.
Ndikuongorora vese kuti zvakafamba 1-1. Nekuti unzwa kuti zvakamboita senyi kuti zvakanga zviri illegal here kana zviri legal here, taona izvozvo then we take actions going forward. We are still investigating those ones.
Saka vachatanga kudaidzwa rini vanha?
It's a process ka taongora mapazi nhasi, saka tichatanga changotangawo izvozvi kuti zvomu zvakanaka tatotangawo pana mapazi nhasi.
Vamwe vari kuti vanenge vareurura havo vachida kudzora mari munyika madi kuvaregerera, rimwe danho here ramuri kutarisawo imimi?
Ichokwadi ndo imwe danho chiroro. That's one of the ways of managing the issues. Yes, so it's true. No, it's one of the options that are available to us.
Governor of Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mbangudya vari parunare muHarare. Zvakadaro, ongororo yakaitwa neBusiness Membership Organizations mubatanidzwa unounza pamwe chete Confederation of Zimbabwe Industries, Zimbabwe National Chamber of Commerce ne Small and Medium Enterprises Association of Zimbabwe inoratidza kuti huori munyika hwadzikamidzi. Ongororo iyi inonzi Zimbabwe Business Corruption Survey 2016. Vemabhizimisi vanoti kuita basa ravo kuri kukanganiswa zvakanyanya nenyaya dzehuori idzi. Vanhu vakabvunzwa vakati vari kunyanya kuita huori mapurisa, State Procurement Board, ZIMRA, NASA, Registrar of Companies, vepamabhodha nevamwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weZNCC vaChris Mugaga.
Takatora makambani anokwana kuita iyo mazana mana nevatatu muchingezi 2403. Tikaita ongororo yekuda kuona kuti pamakambani kana kuti maorganization atatarisa aya ari muguta reHarare neBuruwayo, chii chaizvo chiri kugoitika? Corruption zhinji iri kuitikira papi chaipo chaipo? Ndipo mutanati ongororo yedu yakanga yakatarisana nemakambani iwayo anokwana mazana mana nematatu, ende makambani iwayo akamatarisa makambani akawanda zvikuru munyika yeZimbabwe. Tichitarisa kuti makambani mazhinji akanyangarika nekuda kwekunyangarika kana kuti kudonha kwehupfumi hwenyika yenyika yeZimbabwe.
Saka idzo nyaya dzeori dzipaongoro renyu dziri kunyanyo wanikwa papi chaizvo kana tichitarisa vari kuita mabhizimisi.
Dzeori dzinowanikwa kunzvimbo dzakawanda but uchaona kuti vanonyanya kushanda nemari neruzhinji rwenyika ndokune corruption yakati wandei. Chikonzero chiri chokuti ruzhinji rwenyika parunongoungana kana rukaita queue uchaona kuti corruption haimiri ipapo. Uchaona kuti pakatarisa nyaya dzakaita semapurisa inonzi Zimbabwe Republic Police uchatarisa kuti pane nyaya yevehicle inspection department kutora chaipo raitenze kudhiraivha motikari kuchaira motikari muzimbabwe kuno mari yavanotoendesa chaiko chaiko kunogadhara mhuri nyaya yechokumhoo yakawandisa kudarika mari yavanotogadhara zviri pamutemo kuti uwane chitambi chaizvo. So mukatarisa zvinhu zvakadaro munova kuti nyika ino irinda kutogadzirwa mhuri dzakadaro nokuti zvechokwadi kana mapurisa aya akaramba achitora mari dzevanhu munzira achitiwa hauna chitambi chekutsvaira atiwa mukutorera mari murodhi muchiti haana chitambi uchaona kuti hakwanisi kutora chitambi nemhaka yekuti kune mumwezve ari kuvip ari kudawo yake mari kuti chitambi ichocho chibude. Asi handiri kuramba ndichiti inini nyaya dzeori dzinongori chete mumapurisa nevevip vandataura dzirimuwo mumaprivate sector mune mabhizinesi asinei nezvehurumende aya kune vakawanda vari kutobudisa mari kubve kwenyika mazana ezviuru chaiwo chaiwo. Ndikatarisa vamangudzi vamukuru webhanga hombe rezimbabwe vakataura pamusangano wezvemabhizinesi wezimbabwe national chamber of commerce vachitiwo tiri kuona vanhu vazhinji vari kubudisa mari inosvika iyo kana zviuru mazana inokwana makumi mashanu ma50 miriyoni achibuda munyika inoyo vanhu vachiendesa kubve kwenyika vachitotenda zvozvisina kana basi.
Mukuru wezNCC vaChristopher Mugaga vari parunare muHarare.
Zvinonzi paita hwakitsi nagonzo pakati pemapurisa anodzivirira mhirizhonga vagari pamwe nevamwe vaive vashandi vekanzuro yechitungwiza mushure mekunge mapurisa aedza kuparadza vanhu vanga vaungana pamahofisi ekanzuro vachida kuona gurukota rezvokutongwa kwematunhu vasevhi akasukuwere. Vakasukuwere vanonzi vanga vachitarisirwa kushanyira musha uyu nhasi. Vanhu makumi maviri vanonzi vazosungwa uye vamwe vane chitsama vakakuvara muchiitiko ichi. Mukuru wesangano revagari vechitungwiza vamavhilas Kumalo vanoti vagari vatanga kuungana pamahofisi ekanzuro aya mangwanani mushure mekunge vanzwa kuti vakasukuvere vaizopinda muchitungwiza kuti vazeye nezvegwaro reongororo yakaitwa mumusha uyu iro rinonzi rakafumura nyaya dzeuori unonzi waiitwa pakutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba. Asi vakasukuvere vanonzi vazokundikana kuenda kumusangano uyu izvo zvinonzi zvazoita kuti vagari pamwe nevaive vashandi ava avo vakakaka matende pamahofisi ekanzuru vabviswe zvine chisimba nemapurisa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi uyewo panguva yataenda pamhepo tanga tisati tanzwa kuti vasungwa ava vachiri mumaoko emapurisa here. Ngatinzwei hurukuru yataita navakumaro pamusoro penyaya iyi.
Vagari vatanga kuungana vachibata navo pamwe chete nevashandi vekanzuro avo vakadzingwa mabasa vasina kupiwa mari dzavo yenguva ine kunyinyikawo vachida kutiwo vasanganewo negurukota rehurumende kuti vapewo zvinyinyito zvavo. Asi izvi tazoona mapurisa azobvisa vanhu nechisimba izvo zvazosvika pakukonzera kusungwa kwevanhu vanokwana kuita 20 pari zvino vatori paSt Mary's Police Station. Zvakarewo pane vamwewo vazokuvara mumhirizhonga yazenge ichiitika iyoyo vachiedza kutiza kuti vasasungwe nemapurisa.
Ndiani angazivisa kuti vakasukuvere vachakushanyirai nhasi?
Shoko iri rakatanga kungotenderera mumusha nezuro zvakarewo nhasi rabudawo riri mumapepanhau kuti vange vachifanirwa kunge vachishanya nhasi asi havana kuzokwanisa kunge vachishanya havo uye tazonzwawo panhau kuti vaperekedzawo mutungamiri wenyika kumasvingo.
Zvaitika izvi sevagari mazvitambira sei nokuti kana maa mangoziviswa imi kuti vakasukuvera havachauya hapana dambudziko raifanira kuzomuka maifanira kungoparara?
Ya, munoona mukoma panosangana vanhu vanenge vaine kunyunyuta vanenge kazhinji vachizomirirawo kuti vaziviswewo kuburikidza neutungamiri hwavo zviri official. Saka mapurisa tingati asvika vanhu vasati vanyatsori neinformation yakakwana vasati vaziviswa neutungamiri.
Avanga vari mukuru wesangano rechitungwiza Residence Trust vamavhilas Kumalo vari parunare muchitungwiza nestudio 7.
Madzimai nevasikana makumi maviri nemumwe vange vachibatwa senhapwa kuKuwait vasvika munyika nhasi zvichitevera kutengerwa matikiti nesangano reWorld Young Women's Christian Association. Amai Nyaraidzai Gumbonzvanda ndiwo munyori mukuru wesangano iri. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika vakaindinesi Paradza vanoti pachange paine makurukota navana chiremba vachange vakamirira madzimai aya pavanosvika. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura navaparadza kuti tinzwe zvizere.
Tinotenda zvikuru kuti ava matickets avo vapiwa neinonzi Young Women Christian Association, iyo inotungamirirwa naamai Nyaradzai Gumbonzvanda, muzvari womuno muZimbabwe. Saka tinotenda zvikuru ndovakakwanisa kutenga matickets anoita iwo 25. Saka matickets 25 ipapo 21 vakwanisa kuti vauye nhasi vasikana, mamwe 3 asaraya kune vamwe vasikana vachiriko. Saka tati embassy itsvage kuti vachiriko vamwe ndevapi, nekuti tiri kunzwa kuti kune vamwe vakapfuurira kune dzimwe nzvimbo dzakaita sana Qatar nekuSaudi Arabia. Inini mangwana ndinechikwata chandichikutungamirira cheparamendi chiri kuenda kuPalestine chichapfuura nekuJordan. Saka tichanofereseka futi ikoko kuti tinzwe kuti kune vamwe maZimbabwe here ariko ikoko. Tinotendawo zvikurusisa imi vatapi venhau makamhanyamhanya kuti mubatirewo kuti nyaya iyi yevana vedu vari kubatwa nhapwa kuKuwait inzwike, ende mukabatsirawo kuti mutsvagewo matiketi azoita kuti ava vauyewo nhasi ava.
Pane zvimwe zviri kuitwa nehurumende here kuedza kuti dambudziko iro ripere?
Spika muparlamendi vaJacob Franzenda vakanoona president vachivataurira nenyaya iyoyo. Saka president vaakunyatsoziva nezvenyaya iyi, ende vakabva vagadzira inonzi yemuchirembo ministry of committee inotungamirirwa naminista vehome affairs vachombo, ichisanganisira minista amai Mupfumira nesocial warfare, naminista vezvevadzimai mai Chikwinya, naminista vezveutano vadr Parenyatwa.
Vakaindinesi Paradza ndivo sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Vanga vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Tichiri panyaya iyi, amai Gumbonzvanda vanoti vari kufara nekukwanisa kubatsira kuti madzimai aya nevanasikana ava vadzoke kumusha. Amai Gumbonzvanda vanoti vakanzwa nezvenyaya iyi pano paStudio 7 zvikavabata mwoyo zvokuti vakabva vafunga kuti vabatsirane nemuzinda weZimbabwe kuKuwait mukudzosera madzimai aya kumusha. Madzimai mazana maviri vanofungidzirwa kunzi vakaenda kuKuwait kunoshava, uko vakazosvika vachibatwa senhapwa. Vamwe vavo vari kukwanisa kutiza vachizowana rubatsiro kubva kumuzinda weZimbabwe uri munyika iyi. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita zvakare hurukuro naamai Gumbonzvanda kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Isise sangano YWCA, Young Women's Christian Association, tirimo muZimbabwe. Vana vakabatwa unapwa, vana vedu. Isisa madzimai eZimbabwe takaona kuti zvinokosha kuti tichage kuti tingabatsira sei matano ari kutorwa nehurumende, tingabatsira sei matano ari kutorwa nevamwe vese vangade kubatsira nyika yedu yeZimbabwe nekubatsira pavana vari kudai kupinda muunapwa. Saka takaona zvakatikoshera kuti tibatsire nenzira inoratidza kuti hatisi kungopopota kana kungoshushikana tigere, asi tiri kuda kuti vana vedu vadzoke kumusha. Saka takabatanidza, patakabatanidza tikakwanisa pashoma ipapo pekuti vauye. Saka ndiri kufarawo nhasi kuti takwanisa kuti vana 21 madzimai nevechidiki vakwanise kunge vachidzoka kumusha.
Chii chakazoita kuti imi munyatsonzwa kufunga kuti aiwa rega ndibatsire? Mama zvinzwa kupi izvi?
Chekutanga ndakanzwa kukurudzirwawo nemamwe madzimai emuZimbabwe vaitorawo matano, ndikati ko ini nebasa randinoita ndichishanda nevechidiki ndinofanira kunge ndichitsigiranawo nevamwe vanhukadzi vari kuita izvi. Ndakanzwawo zvikuru kusumudzirwa nemashandiro andaiona aiitwa neembassy yedu yekuKuwait. Tichikurudzirawo imi veVoice of America pabasa irori ramuri kuita muri kuStudio 7, because zvakaramba zvichiita kuti nyaya iyi itipo simba rekuti titsvage kuti tingawanawo kubatsira sei.
Munyori mukuru weWorld Young Women's Christian Association amai Nyaradzai Gumbonzvanda vachitaura vari kuSwitzerland naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Kuondomboka kweupfumi wenyika kunonzi kuri kukanganisawo zvikuru hondo yekurwisana nenyaya yekushungurudzwa kwevanhukadzi. Mashoko aya akabuda pamusangano wakaitirwa muWashington DC nezuro. Mutungamiri Ngomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakaitwa nezuro muno muWashington DC, mumwe wevanorwira kodzero dzevanhukadzi muZimbabwe, Muzvari Nyari Mashamombe, vakaratidza kushushikana vachiti dambudziko iri richapera chete kana kukagadziriswa upfumi hwenyika.
Varume vedu muZimbabwe vajaira ivo kunge varivo vanopa mari zvichivapo simba. Saka kana iyoyo mari isisipo, zvinovapa kushungurudzika. Kushungurudzika kwacho vokupedzera kumadzimai avo nekurovana nekurwisana nemadzimai nevana. Zvakadaro tichiona futi kuti madzimaiwo zvinenge vachitarisira kuti varume vavo vange vachiundawo che uviri pamusha. Saka kana izvozvo zvisaitike, madzimai navo vanokwanisa kushungurudzikawo zvekuti vanozokwanisa kutanga musindo.
Muzvare Mashamombe vakashora kubhinywa kwevanasikana uko kuri kuenderera mberi munyika, vachiti hurumende inofanirwa kutora matano akasimba mukupedza dambudziko iri. Vakatiwo hurumende inofanirwa kubvuma kukurukura neruzhinji rweZimbabwe pakutsvaga mazano ekugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti nyaya yekushungurudzwa kwevanhukadzi mudzimba ipere.
Nayo hurumende ngaitaure nevanhu vayo tikwanise kugadzirisa, tichiona kuti zvese zviri kuitika izvi zvinobatsa kurarama kwevanhu.
Vamwe vakataurawo pamusangano uyu ndiamai Susan May, avo vanoshandira bazi rezvekutyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Amai May vakaudza musangano uyu nezvekushanda kwavo nemadzimai ekupapa New Guinea makore apfuura, vachivadzidzisa kodzero dzavo pamwe chete nekuvabatsira kutanga mabhizimusi. Amai Jumaina Sadiki, avo vekupakistani vanoshanda neInstitute of Peace, vakataurawo nezvematambudziko akatarisana nevanhukadzi vekupakistani. Musangano uyu wakanga wakarongwa nesangano reCenter for International Private Enterprise pasi pedingindira rinoti Confronting Gender-Based Violence, Empowerment Through Economic Opportunity. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Mutungamiri Ngomo.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Kambani inodhinda mabhuku iri muHarare yeWeaver Press yakaburitsa bhuku rinotsanangura matambudziko akasangana nevagari vekwachiyadzwa zvitevera kuwanikwa nekutanga kucherwa kwemangoda munzvimbo iyi makore gumi apfuura. Mutoreri wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Bhuku iri iro rinonzi Faces of Power rakanyorwa nevanyori vakasiyana siyana, rinotsinira zvaigarotaurwa nevanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevagari venzvimbo iyi kuti kodzero dzavo dzakatyorwa zvakanyanya nehurumende pamwe nemakambani aichera mangoda. Rinotiwo mangoda aya haana batsiro yaakaunza munzvimbo iyi. Vachitaura pakuparurwa kwebhuku iri vaimbotungamira svondo yeAnglican Church muZimbabwe, retired Bishop Sebastian Bakare vakati veruzhinji zvikuru sei vanhu vekumanikaland fanira kuverenga bhuku iri iro vakati rinovasimbisa kuti vakwanise kurwira kodzero dzavo nekuti vanofanira kubatsirikana nezvicherwa nezviwanikwa zviri munzvimbo mavo.
Vane rudo nenyika ino nezvicherwa zvatakapiwa naMwari ngavarege kugumbata mavako, ngavazvichengete, wazvirwire. Defend the resources izvo Mwari akatipa, kwete kungogara mako tichiona vanhu vachitora ndege dzichiuya tichingotarisa mudenga. Isaka aiwa vanasamanyika, simukai murwire chipo icho makapiwa naMwari chiri chenyu, asi kana machipiwa mugowanawo newamwe. Hatida vanhu vane mbayo.
Va Victor Madewe vanove murairidzi pachikoro chikuru cheMidland State University uye vakabatsirawo kunyora zvimwe zvikamu mubhuku iri vanoti chinangwa chavo pakunyora bhuku iri kudzidzisa hurumende pamwe neveruzhinji kuti vanofanirawo kuwana chouviri kubva pakucherwa nekutengeswa kwezviwanikwa zviri munzvimbo dzavanogara.
Tinoita kuti ivo nemabhuku aya nekurava nezvatichivaitira nezvatimbichinda maareas mo tichiita as consultants tinenge chiitira kuti vave vanhu vanove aware of the needs that they need zvinhu zvavafanga vachiwana kana maini chingavyavo pane kuti vanongouya zvinhu zvotogwa voenda kusara vasina chavanacho.
Vamwewo vakabatsira pakunyora bhuku iri vatina Shinyamunda vanoti pane zvizhinji zvainyorwa nekutaurwa pamusoro pezvaitika kwachiyadzwa nekudaro vakaona zvakakodzera kubatanidza zvese izvi ndokuburitsa bhuku iri rinonzi Facets of Power. Vanyamunda vanoti bhuku iri rinopa nhoroondo yezvese zvakaitika kwachiyadzwa pamwe nedzidziso yekuti zvinhu zvingadai zvakafambiswa sei kubvira pakawanikwa mangoda kwachiyadzwa.
Inobva from my issues ekuti kudiscover kwemadiamonds kwakaita impact yakadii pamacommunities ari mumarange imomo igozotarisa kuti zvinhu zvakafanana nekupinda kwakaita magweja hurumende ichizviziya zvakabetsera sei macommunities iwayo. Hurumende inozoburitsa magweja younza macompanies kuti atange kuita mine mumaareas iwayo and what is the impact of all of that right up to the current stage and the issues which of course even the government is beginning to acknowledge twane zvinhu zvaifanonge zvakaitwa zvakanaka.
Zvakanyorwa mubhuku iri zvinoenderana nezviri kutaurwa nevanhu vekwachiyadzwa avo vakabviswa munzvimbo iyi vakaendeswa kunogara kuAda Transau apo pakatanga kucherwa mangoda zviri pamutemo munzvimbo iyi. Munguva pfupi yapfuura vanhu ava vakaudza nhengo dzeparamende dzaishanya munzvimbo iyi kuti pachinambo chekuunza mafaro nerugare kuwanikwa kwemangoda kwakatounza nhamo munzvimbo iyi. Amai Aleta Mbijo mugari wekwamarange uye vanoti tariro yavo yave kuti vaizobatsirikana zvikuru tevera kuwanikwa kwemangoda munzvimbo iyi asi kusvika pari zvino havana chavati wawana.
Hatina nhaka yatakaona kubva zvichitanga munzvimbo yemachiyadzwa umomo kusvikira pazuva rinoti nhasi. Nanhasi vana vedu vanotonetseka, nesu tinonetseka, asi ndiyo nhaka yatanga tidei tagona kugoverwa nhaka iyo. Hapana chatakawana kusvikira pazuva rinoti nhasi. Kana vakasumudzwa mukati menzvimbo idzodzo tichiti pamwe pachaoneka rubatsiro rwekuti tirarame.
VaGodwin nemasasi vanotiwo kuuya kwakaita makambani aichera mangoda munzvimbo mavo kwaive kusina kujeka kubva pakutanga uye hazvivashamise kuti sei pasina kana chaakabvisa mukusimudzira nzvimbo nevagari vayo. Kunyange hazvo makambani aichera mangoda munzvimbo iyi aisungirwa kubvisa mari yekusimudzira nzvimbo iyi nekugadzirisa migwagwa, kuvaka zvikoro nemakirinika, izvi hazvina kuitika kusvika pari zvino uye hurumende yakatomisa makambani aya basa ichiti iyo ndiyo yave kuzochera mangoda aya pachayo ichishandisa kambani yayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Kuburitswa kwemashoko zvakasununguka kuri kuramba kuchimbunyikidzwa muTurkey. Nguva pfupi ichangopfuura, mupepeti mukuru webepanhau rakazvimirira reKamhetri vaKandanda pamwe nemumiriri webepanhau iri muAnkara vaAdem Gao vakakandwa mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuburitsa zvakavandika zvehurumende.
Mutauriri webazi rinoona nezvekunze kweAmerica vaJohn Kirby vakaratidza kushushikana nemutongo uyu vakakurudzira vakuru vakuru muTurkey kutsigira kuburitswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa. Sangano rakazvimirira muTurkey rinoona nezvekushanda kwemasangano enhau akazvimirira rinoti mumwedzi mitatu yekutanga kwa 2016 vatori venhau zana nemakumanomwe nevana vakadzingwa kana kumanikidzwa kusiya basa uye vatori venhau makumi maviri nevasere pamwe nemasangano enhau gumi vari muusungwa.
VaKebe vanoti vanokurudzira Turkey kuti iremekedze bumbiro rayo pamwe nezviga zvinochengetedza kodzero utongo wejechetere kuburitswa kwemashoko kwakasununguka vachiti zviga izvi ndizvo musimboti weutongi wejechetere. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pazvinhu zviri kuitika muTurkey.
Munhau dzedu dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheDynamos chiri kutanga upenyu hutsva chisina murayiridzi wacho Paolo George Silva, uyo akadzingwa basa neZuro chichitarisira kuti kutanga upenyu hutsva uku chichange chichiita chiri chihwiriri. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya inotevera.
Asi Dynamos inogona kuwira mumoto nesvondo apo iri kusangana nechiri kubhebha cheFC Platinum. Icho chati chamborohwa kubvira mitambo yemwaka uno yatadza musi wa5 kubhumbi. Dimbare nekugona kunenge kudada zviri kupinda munhandare zvekare zvine nhoroondo yakasiyana siyana. FC Platinum haisati yambokundwa mumutambo weligi kwegore rese. Panguva iyo Dynamos iri kutambura zvekuchikwata chine mukurumbira ichi chine mapoint mashanu chete kubva mumitambo mishanu. Pamusoro pezvo, Dynamos ine murayiridzi mutsva Lloyd Mutasa mushure mekudzingwa basa kwaSilva neZuro. Panguva iyo kugona kunenge kudada yave nemakore matatu ine murayiridzi mumwe chete Norman Mapeza. Asi sachigaro vatsigiri vedhimbare veDynamos Supporters Association vaChristopher Mandija vanoti vari kutarisira zviri nani kubva kuna Mutasa sezvo vanga vasingafare nematambiro anga achiita chikwata chavo apo chairayiridzwa naSilva.
Nokuuya kwana tikwaita his coach tinotarisira kuti is going to change the face of Dynamos. Toonawo kuti takuonawo zvinhu zvakasiyana nezvatanga tichiona.
Muongorori wezvemitambo vaIvan Zwere vayambira FC Platinum vachiti ivo kakawanda kacho zvikwata zvinenge zvine varayiridzi vatsva zvinowanzotanga nekukunda, vachiti ivo semaonero avo Dimbare iri kukunda nekutora mapoints matatu.
Sevanhu vanacoach Munyuwani, Dynamos inenge ine ingangohwina.
Asi mumwe muteveri wenhabvu vaDouglas Pemhiwa vanoti FC Platinum iri pamberi mberi peDynamos vacharisira mawaredziro avari kuita mutambo pamwe nemarovero avari kuita zvikwata zvavari kutamba nazvo.
FC Platinum ndo timu yandingati inini munoZimbabwe vari zvino zviri kutamba bhora rakanaka chaizvo, iri kutamba bhora iri kuwaridza.
Asi munhu angangoomerwa nemutambo uyu zvikuru ndiMutasa, uyo ari kutarisira kuti akunde kuti apihwe basa rakasiyiwa naSilva iro akafanobata kwenguva pfupi. Zvakamira zvakadai, chikwata chiri pamusoro petafura cheCape United chakananga kuBulawayo uko chiri kusangana neHawkmine iyo iri kurayiridzwa naKelvin Kaindu. Magreen Machine haasati akundwa gore rino, asi mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata ichifunga icho Stawo Kwashi anoti mwaka uchiri muchena zvekuti vari kungovimba kuti zvinhu zvinoramba zvakadai kuti vatorewo mukombe. Highlanders iyo iri pachinhano chechitatu yakananga kuSelu Baobab Stadium uko iri kusangana neNgezi Platinum Stars. Harare City ine Cholocho Pirates muRufaro Stadium. Panguva imwe cheteyo Border Strikers iri kutarisira mapoints ayo ekutanga apo iri kubandana neHwange. Zvikwata zviviri izvi zviri kutatarika zvikuru mukasolaga Premier Soccer League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa uori unonzi watekeshera nenyika yose.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai matext message paWhatsApp number inoti 001 202 465 0318.
Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa musure nawo zvakare.
Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti vava kudaidza vose vakaburitsa mari kunze kwenyika kuti vatsanangure kuti zvakafamba sei.
Vagari vekuchitungwiza vanosungwa nemapurisa pamwe nekukuvara pamusangano wavanga vachida kuita navakasukuwere.
Mamwe madzimai 21 votarisirwa kusvika munyika vachibva kuKuwait uko vaioneswa chitsvuku. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga namavelas muhlanganya uye munhau dzechirungu.